ndirikuona pakusawisisa mutemo wezvamaelections wavatrump pamwe kuti patasvika pari zvino munyaya dzesarudzo yeamerica apasisira chisa chinhu chachichaita kuti vabiden makone kutonga zvekare mavhoti avanhu haakwanisi kuwanikwa pari zvino kuti kuvhota kwakatopera hakuna kubira kwakaitwa vatrump vakaruza mumakoti anosvika makumi matanhatu 60 makotsi vachiruza yaivo kuti ndakabirwai saka kwavaringu vachidembetera secretary of state avo vanofambisa sarudzo dzokugeorgia kuti vavawanire mavhoti wokuti vahwine zvinoshaya kuti anowanikwa papi nokuti kugeorgia vakatsvagurudza vatsvagurudzazve kuti vavone kuti pane mbiridziro yakaitika here zvikashayikwa namakotsi zvakashayikwa namatarenzi mhosva vakashayikwa ivo vatrump pachavo navanhu vavo havana kukwanisa kunge vabuda noumbowo hwokuti zvavanotaura zvino umbowo hupi saka kunoratidza kusafunda kwavatrump kunoratidza desperation yavatrump yekudoka pane zvimwe zvavari kuvhunduka kuti kana ndazoruza ndabuda apa ndisazoitwa zvakati zvakati pamwe dzatisingazivi isu nokuti munhu mukuru wakaita saizvozvo haangafoneri mumwe munhu mukuru wogara pasi wodembetera kuti ndidetserevo kubira ndidetserevo kuvhuna mutemo wamaelection ndihwine
ko nai profesa kana muchiti kusanzwisisa kana kusaziva kwavatrump ko kumasenata aya ari kuvatsigira
masenata awa vanenge vanhu vanodawo kuonekwa kuti pamwe pavanozoda kuvhoterwa mberi kunoenda kana kuita purezidendi vanenge vaakuzikamwa kuti takambovahwa pakati kunoenda zvakare pamutemo vanobvumidzwa kuti vakwanise kukwidza vanobvumidzwa mutemo unovabvumidza kuti vakwikwidze pari zvino asi havazombokwanisi kuti vave majority vawande kudarika vanobvuma zvakaitwa izvozvizvi ava vanhuvo zvekare vanogona kunge vanosha vatrump kuti kana ndikasasapota vatrump mberi kunoendawo kuvatrump havazondisapoti kana ndaakuda kuvhoterwa navanhu
nyaya yava Mike Pence avo vanofanira kutungamira panenge pachitambirwa mavhoti eelectoral college nematare ese eparamende zvinoita sekuti vatrump havasi kuda kuti vapence vaite izvi chii chamuri kuona apa munozvinzwisisa sei
vatrump vakangosada kuti vamike pence mutevedzeri wavo afambise basa iri asi vamike pence vachaindirira mberi nokufambisa basa iroro nokundo zvinoda mutemo weamerica vamike pence havangazvikanganisi vachivhuna mutemo zvinogona pamwe kuzovaendesa kujere vamike pence ivavo saka vamike pence vagara vangobuda pachena kuti ini ndisaita basa rangu sapamutemo wenyika yeamerica zvekare havana simba rokumisa utongi hwavabiden vakati ivo ini ndisangotsika panotsika mutemo womuamerica vane kodzero yekuita izvozvo zvekare vamike pence vane kodzero yokuita basa ravo vari pamutemo ndoungwaro hwavamike pence hwavaratidza ihwohwo kuti aiwa nyange vakavengwa havo asi vachavengwa vachiongerwa mutemo wenyika yeamerica
kukurudzira kwavatrump vatsigiri vavo kuti varatidzire nemusi umwe chete matare eparamende achitambira maelectoral college votes okukunda kwakaita vabiden chii chiri kutsvagwa navatrump vari kuedza kuita sei nenyaya iyi
chatinoona nechokuti unhu hwavatrump ndohuya hwokungoda kuita zvinhu zvinovahadza chete zvisina rudo rwenyika yeamerica pazviri nokuti kuti vange vachikurudzira vanhu kuti vanhu vandoratidzira ivo vasina umbowo hwokuti vakabirwa zvinoshatisa zita reamerica zvekare zvichazokonzera kurwisana kwavanhu nokuti pavanokurudzira vanhu vavo kuenda kunoratidzira avawo vamwe avo vanosapotawo vabiden vachaendavo kunomirana vabiden zvekare izvozvo zvinokonzera kuti vanhu varovane zvozvosatisa zita reamerica kurwira sarudzo dzakatopfuura kare kurwira sarudzo dzavakatorwuza kare